kufuka shambari kufuka na kufenda takatare kudzipa patax apa chamati pachiridzi inenge pena pasina kipo
kutsumbo.
This is not a musical gimmicksy remix kana kuti refixy mathematics kana politicsy tongo uya takalota ma lyricsy kukuvura hombe kuedza kuvara diki nekuti tiri maedza tizi wiki zvipandezwa tikavhura pandemic atikanyuzwi atizi titanic vakatanga kukanda macritics mukone mariti musikizi auna mate triple sikizi unopedza masports ma olympics takapenga patatenda psychiatric nekuti atizi dramatic gara wavatyira techniques kuvadya kunge pizza yechuze terrific lyrical economics cute boy with the lyrics wopo wavaratidza kuti unovaponesa horrific vachiona topos vega vanopinda mupanic topa tavaratidza kuti atiskwita zvedramatic asara vachifemeruka pamusoro kuita kunge vari asmatic topa tavaratidza kuti hatina smile iya yeplastic but isusu tinozivikanwa kuti smile yedu iri special and smile yedu iri classic ndichiti bika ndanji taxi zvichireva kuti unenge uchitongovabikira elastic tagare takatopenga ende zvakaonekwa patakaenda kusakatrick takanze dzokerai kuclinic because imimi mutimu nekuti haiziwiki hamuna kutoganganga kumozambiki but makaita iya yekuvakisa mujiki mukabva mavaudza vayavaya vadiki muchiita vekukuhwesa kunge modiriki dynamic pane bonga misinini vakatadza kumisa jiki mudiki diki chuye muone zvarava uyai muone rasvava uyai muone wava mukwava apa harichisina mambava ava vezviti vari kuda kutiitira gakava asi ndakavabvunza hinzava magwaro makatadza kumarava saka chovaona vachisvava vachidzokera kumashava nekuti kapawa kavo kenge vapiwa kudomboshavo vaudze kuti kapawa kavo chekuda kuzviona kunge pamwe vanikabhekwa nemachawa vakazviona kuti isusu taimera kunge flawa tiramba tiita kunge kawa tichifamba ndine mumwe wangu hawa masvingo ejeriko awa uyamone sabo awa redu ringe rihiti chairo ringe rakameta kutazibhavava kwete kavharanda iti kenyutanana wava mukwava ndichitimi hinzava nau indaba tichiti kusava futi nemunhu achaita gakava kusava nemunhu achadya gavakava obva ada kuda kuzviita ada kumisa pakushava chenjera seruva anosvava ndichiti sororo ngwere mabororo panapa patori pachikoro chikoro chekutohodhesa sechitoro chitororo kutorondo iye inonzikirozi yehondo ndichiti inonzi hondo kondo kondo ina hondo hondo ina kondo ndichitimi yamuonemi zvarava ratsukira rotapira parichivava magwaro vachaza kumarava ndichiti vachida gakava isusu tovaitira chipawa pawa vachiti vakabhekwa nemachawa mumwe wavo akadya tsawa bati sawa hawa kawa teka tiri fresh kunge flawa ndichiti hamuna pawa
on the beat.